tinotanga kuti asa panyaya yemvura kuti vanhu vanofanira kunwa mvura iri kubva mumasources emvura akachena. So vanhu ngavasashandise mvura iri kubva muma unclean sources kana zvibhorani zvisina kuvharwa, uye mvura iyoyo vanofanira kuichlorinata kana kudira mushonga unoshandiswa kupirisa mvura. Unowanika masupermarket, unowanika mafamasi, mapirisa anowanika even kuzvipatara nekuti vanwe mvura yakachena. Kana vasingakwanisi kuwana mushonga, vanokwanisa kubhoilisa mvura yavo vasati vaita sei, vasati vabika nayo chikafu kuti vasati vapa vanhu kuti vanwe mvura. Tabva apo, vanhu vanofanira kudzidzira utsanana, kugeza maoko usinge musati mabata chikafu, uye kugeza maoko vachinge vabva kubuda muchimbuzi. Then chechitatu, marara pamba. Vanofanira kunge vaine madesignated sites avanorasa marara avo, anodegradewa, anopiswa opiswa, anotakurwa nekanzuro otakurwa, ari recyclable voendesa kuti anoitwa recycled. Saka utsanana ndo uri panumber one. Chechipiri, tarisa nyaya yekuti kana muchinge masuspekta kuti munhu aita cholera, pane chikurusa chakanyanya kupa mwana kana kuti munhu mukuru yeye salt and sugar solution asati asvika kuchipatara. Muri kuenda naye kuchipatara, muchimhanya naye kuchipatara, make sure kuti munhu iyeye ari kunwa salt and sugar solution. Inobatsira kudzosera mvura inenge iri kuraswa nemunhu, nekuti chinouraya pakolera kurasa mvura. Vachinge vaenda nemunhu kuchipatara, kuchipatara I am sure zvipatara zvedu zvinodawo kuti hurumende ichipindira iwedzere namba yana mukoti, namba yana chiremba, namba yemavillage health workers variko kuzvipatara, so that vashandi vezveutano havaitwe overwhelmed nedambudziko rezvirwere zvagara zviriko kusanganisira necholera. Chekupedzisira, pamaburial practices, kana tichinge tine hama dzashaika necholera, ngatitedzere zviri kutaurwa neministry yezveutano nekuva notifya veministry yezveutano kuti vauye vatibatsire kukondakta mafuneral aya ine way isingaite kuti cholera irambe iri kutapurira.
Ko iwo panyaya yekutora ana chiremba zvinhu zvakamira sei? Hurumende yakambomira kuvatora here?
Hongu, hurumende semazera munoita kuti mapoka na chiremba ane makore vari kumhanyisana nehurumende yeini out, vachiti dai vachina masi varegedza kufriza kwavakaita mapost kuhealth sector. Nekuti as we talk, health sector nepublic service havasi kutora vashandi vacho. So vana chiremba vari kupedza chikoro, vana mukoti vari kupedza chikoro, havasi kuabsorbwa muhealth system nenyaya yekunzi vana vachina masa vakafriza maposi. Isiteketasa vacancy rate yemaposi edu kuministry of health inopfuura 50%. Tine 50% yemaposi asina ana mukoti, asina vana chiremba. Asi on the other hand, vachina masa vanenge varitaura kuti hurumende haina mari yekuti iemploye manesi, iemploye madoctor. Zvinova zvinotikatyamadza isu tichitarisa mamwe maspendera avari kuita mari vachitenga mota kana dzemachifi, o maspendera avari kuita mari kune zvimwe zvinhu zvatinoona kunge zviri nani senjao. So hurumende inofanira kuisa mari yakawanda kuministry of health, vovhura maposti, vomeka sure kuti vana chiremba varimo muzimbabwe yavo havasi kutiza. As long as vari motivated, vopuhwawo mota dzavari kupa madzishedzo, vopuhwa vana chiremba. Vana chiremba vanoramba varimo muzimbabwe, and zvinosisanisa nahealth system yedu, ende madambudziko ezveutano kusanganisira ekolera aya anoita hidzikira.